A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, June the 1st, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Round Table, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Round Table, we are looking at fears of an escalation of violence being expressed by women as the country gears up for next year's presidential elections. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But women, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina che madzimai musakanganwe.
Linga kohla olesine kulapho ke esidibana esiphatha indaba zabesifazane, indaba zabomama. Sitya sihluzeni bomama. Don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Indebele and VOA Studio 7 as we are now live streaming on Facebook. Join the conversation right now.
And as you know, we are also live streaming on the internet, so you can go right now to www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voaindebele.com and join in the conversation.
Madzimai ano fanwa kuti vafunduke nekuti nae mhirizhonga inyaya tinoziva kuti inyaya inoitika nguva zhinji. Nekuti hurumende yava Mugabe iri kutonga pazuva ranhasi inoziva chete kuti nzira imwe chete yainokwanisa kuti ihwine musarudzo dzegore rinouya ndokunge iri kutyisidzira nekurova vanhu nekuvambunyikidza pakodzero dzavo. Madzimai vanhu vanoonekwa vari vanhu vano sangana zvakanyanya nemhirizhonga kuti vanhu vatinga.
Umbiko wethu uhlose ukuthi ngobumungameli njalo enguye umkhokheli webandla elibusayo elezanu PF elomkhankaso lo umthatha ukuthi ahambe ayohlangana labasakhulayo, sithi thina njengeZPT sicela ukuthi athathe leli thuba ukuthi akhulume labasakhulayo bebandla lakhe ukuthi babone ububi bodlakela ikakhulu sikhangelane lokhetho lomnyaka ozayo. Njalo sibona ukuthi lithuba elihle ngoba uhlangana labasakhulayo. Abasakhulayo yibo esibabona kakhulu bephatheka kudlakela lwezombuso welizwe. So sicela ukuthi umongameli aphume acace nobubi bodlakela lwezombusazwe sisiya phambili sikhangelane lokhetho ku-2018. Nga sikhangela obekusenzakala kuma-by elections edluleyo kusukela ngo-2015 kusiya kulo nyaka. Ngikhola liyakwazi ukuthi kufike i-by election njalo esiyikhangeleleyo kuthundura. Nga sikhangela obekusenzakala khonapho nokunye nje okwenzakala endaweni ezihlukeneyo. Ngathi silawo umcabango ukucabangela ukuthi ingxenye udlakela lingakhula ngesikhathi sesiyafika kukhetho. Yikho sikubone kuqakathekile njengeZPT ukuthi sithi thina umongameli welizwe sikhangelele kuye ukuthi aze ukuthi sikhangelele ukhetho olunjani. Lokhu sikukhangelele ukuthi kume kucace embikweni wakhe azawethula kwabasakhulayo.
Ngumbono omuhle kakhulu ngoba sonke siyazi ukuthi ukhetho elizweni laseZimbabwe lulobudlwangudlwangu, kutshaywa kwabantu, kutshiswa kwemizi, ukubulawa kwabantu. And sikhuluma kunjenje izani isiqalile manje umsebenzi wabo uhamba behlukuluza abantu, betshisa imizi yabantu. Kodwa kayikho enye indlela yokuthi sikhiphe uhulumende ngoba kamboni ukuthi singaba namandla ukuthi siyechitha elinye igazi sezithatha izikhali ngoba singaze sithathe izikhali sichithe igazi noma sokubomvu sokumnyama kuzakuzakuzamele sifuyele etafuleni siye khumisana umlodi sixoxisane sidinga izindlela so singachithelana igazi thina sikwazi ukuthi kumele hlalisane phansi sikhulumisane kodwa kuqakathekileyo ukuthi izizalwane zaseZimbabwe kumele zivuse umhlonga zitshengise uhulumende wamasela wezani ukuthi hayi sebekhathele abasafuni ukumvula okwakhathesi njengezizalwane zaseZimbabwe siphakathi kwedolo abantu abethu beqedile esikolo kabafundi esibhedlela sezisifa isikolo akusafundi akusela mali ezindlini akudliwa mina njengezizalwane zaseZimbabwe sibona kuqakathekile ukuthi sidubeke izanu yenza umathanda phezu kwethu hayi asihlale nezindlini siyekele ukuyavuta njalo siyekele nokukhankasela ukuthi afake imigoqo ezakwenza uphetho lolu ungaze waba nomuntu wesabayo ngoba lokhu ukuthi saleke sikhale ukuthi izani yenza lokhu izani yenza lokhu yikho abakwenzayo kodwa thina sibaningi kwedlula bona kanti sizakwesaba kuze kwiningi wasesifa sesifile njengoba kunjenje so mina ngiyakhuthaza izalwane zaseZimbabwe ukuthi yebona ye iyani thina emandebeleni basibulala nge-Gugurawund kodwa lokhu izani yangena kayikaziwine kobulawayo noma kathesi bangenile ngokuthi kazange sikhambe uphetho lwakhona kabakanye siyasibatshengisela ukuthi hayi bo lanxa lasibulala nge-Gugurawund asifuni ukuthi silisibuse thonxa sikwanisa ukukwenza imandebeleni yonke iZimbabwe yonke ezakwanisa ukukwenza ngoba nxa sosiyekhethela phana uyabuyedwa njalo asikumele sivumele ukuthi izani sihlukuliwe ngoba amasosha lamapholisa lama-CIO laba abasitayayo nabantu abahola imali yethu ngoba bahola imali yethu ye-tax izisebenzi zethu
sisemadzimai tiri kuona kuti 2018 ichange ine mhirizhonga yakatoipa nokuti pane hondo yakasimba pakuti vari kuona kuti hurumende iripo ingangogona kutsvedza saka semadzimai tinoafektwa nokuti vana vedu ndovanotorwa vachiendeswa kunoshandiswa vana baba isu vana mai tistate nedambudziko rakawanda mukati nekurarama saka tine titozvityira izvozvo nokuti mukugarisana chaiko takutoona kuti kugara kwatatichiita tisati tava muelection zvaakutochinja nokuti vavakidzani vete tinavo tetiri opposition neruling saka une wavakutoona kuti zvaakutosiyana nenyaya dzekuti mataurigo ari kuitwa kumapato ane achitaurika kusei
isusu hatikonzeri mhirizhonga semaovetreni kana mafreedom fighters hatikonzeri mhirizhonga takatarisana nemaelection egore rinouya tinotarisira kubudirira kwakanaka kuti vanhu vachavhota murunyararo pasina anorwisana kana kuudza vana vedu kuti vandopota vachirwisana nevanhu kana kukwadza vanhu kana kuuraya vanhu zvinokonzera kuzoti vana vedu vanogona kukuvadzwa vari ivo saka tinotarisira runyararo kuti vana vedu vabudirire pamaelection awa tese pamwe chete takamiririra pati yangu yezano
isu semadzimai tinotya chaizvo nyaya yekuti kana vana vanokanotrenwa kubhodha gezi ne2018 yosvika iyi zvokwadi ngozi haivingiwa kutuma inovinga isusu ichidzoka mudzimuri tichaona kuti isusu semadzimai tinosangana nokurepewa kwevana tisuzve tichazara utachiona hweHIV ndezvo nokuti panoita zvemhirizhonga panosangana kubhinyiwa kuzvariwa vana vasingadiwi zvinoita kuti isusu semadzimai tozopepa zvevana vaya tozochengeta zvevana vaya rongosara redambudziko ratiri tinowanikwa zvetichisara tiri muuchirikadzi uye munyika mune mhirizhonga mhirizhonga nenyaya yekubata madzimai nokuti nguva zhinji madzimai ndo anenge ane mhuri.
Today on the Women's Roundtable, we are looking at fears of an escalation of violence being expressed by women as the country gears up for next year's presidential elections. What are your views on the issue?
And Mav, a report recently published by the Afrobarometer also focused an escalation of violence with many people, especially women, saying they are now afraid to participate in politics due to fearing violence as the elections get nearer and nearer.
Yes, PJ, and earlier on this week, women in Mashingo predicted violence in next year's polls. Speaking during a focus group discussion held by Heal Zimbabwe Trust, women said they feared they would be targeted in next year's elections amid reports of a resurgence of intimidation in the rural areas and reintroduction of allegedly border gezi camp at Mushagashe Training Center. PJ.
Mm-hmm. And however, war veterans and ZANU-PF members who attended the same meeting rejected the fear, saying their party will not employ violence next year.
Let's now take a look at what the director of Zimbabwe Peace Project, Justina Mukoko, had to say about violence when she visited here in Washington, D.C. earlier on.
The video.
Anyway, let's go back to you, PJ.
Siyalambulela uhlelo lwethu lwamhlanje, uhlelo asihluzeni bomama, lapho esihluza khona izandluphe izangikhathaze ezibhekane labo mama, ikakhulu ngalomnyaka sokusele umnyaka owodwa ukuthi siye kukhetho. Lamhlanje siphatha udaba lodlakela oluqondiswe kwabesifazane, kumbe ngithi oluqondiswe kwamabandla aphikisayo eZimbabwe. Kodwa ke abesifazane abaningi enkundleni eziningi emhlanganweni eminingi bathi bona balokwesabela ukuthi udlakela lolu luzaqonga lonyaka ukwedlula iminyaka yonke, ngoba abesifazane sebeveze isifiso esikhulu sokuthi labo bafuna ukuphatheka kukhetho lwalonyaka ukuthi bengasaleli emuva. Labo baphatheke ngokuvota, ngokubhalisa, sebeqalisile imikankaso eminingi-ningi eyabo she vote, okuningi-ningi. Bekhuthazana njengamabandla ehlukeneyo, kodwa bemanyana kungqondo yinye, umqondo munye, ukuthi abesifazane kumele sizivukele. Siye vota, siye bhalisa, siqale ngokuyabhalisa ukuvota. Kuqakathekile kakhulu ukuthi lathi sizwakale ilizwi lethu ngokuvota, ngokuyabhalisa ukuvota.
PJ, nasi muchirongwa chedu mune avo vachiri kungopinda pano pa Women's Round Table. Tiri kutarisa nyaya yekutya kuri kunzi kuri kuitwa nemadzimai kupinda mune zvematongerwo enyika. Panguva apo nyika yakatarisana nesarudzo muna 2018. Tiri kuona kuti izvi zviri kuuyawo panguva apo pakaitwa ongororo nesangano reAfro Barometer ichishanda nesangano reMass Public Opinion Institute kana kuti MPOI yemuZimbabwe. Iri kuratidza kuti vanhu vemunyika vanoda sarudzo dzakachena, asi vari kutya mhirizhonga yezvematongerwo enyika. Tiri kuona kuti madzimai ndiwo ari kutaura zvekuti zvechokwadi vari kutya nyaya iyoyi yemhirizhonga. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano nhasi. Tombonzwa kubva kune vamwe baba vatitumira message pa WhatsApp pedu vachitaura kuti aiwa chokwadi madzimai ngavatye nekuti zviri kuitika zvinonetsa.
Madzimai anofanirwa kuti vavhunduke nekuti nhaya yemhirizhonga inyaya yatinoziva kuti nyaya inoitika nguva zhinji. Nekuti hurumende yava Mugabe iri kutonga pazuva ranhasi inoziva chete kuti nzira imwe chete yainokwanisa kuti ihwine musarudzo dzegore rinouya ndokunge iri kutyisidzira nekurova vanhu nekuvambunyikidza pakodzero dzavo. Madzimai vanhu vanoonekwa vari vanhu vanosangana zvakanyanya nemhirizhonga, kakuti vanhu vatingati vari pachena kana kuti vari pamhene kuti mhirizhonga kana dzichiitika ndo vanhu vatinogona kuti muchirungu vari vulnerable. Ende zvakare vanhu vanotagetwa nekuti mafungiro avo kana vafunga kudesida chavanenge vadesida so zvisho vari kutya nekuti some of them vari mupolitics vakanga variko before vakasangana nemhirizhonga dzakadai vakaona zvisingafanirwa kuonekwa nemaziso zvekuti they are being traumatized even today. Saka vane kodzero yekutya nekuti vanofunga kuti zvakamboitika zvinoitika zvakare. Saka zvisineiwo tinoti kuna vamugabe, gore rinouya ngarirege kuva gore remhirizhonga vamugabe. Nekuti kana uchipfimba musikana, kana asingachakude haachakude, haamumanikidzwe kuti akude. Nhai vamugabe babawe, chiregedzai vana, gore ramangwana ratiri kupinda toda sarudzo dziri pamutemo, sarudzo dzakachena dzisina kutyisidzirana.
Tanzwapo kuna vamwe baba vatumira message pa Facebook page yedu uye zvine pa WhatsApp vachiti vada kupinda muchirongwa, saka tinokutendai vachitaura ivo kuti chokwadi madzimai vangagone kutyira nekuti zvakamboitsika mushure umu ndo zvavari kutyika kuti vangasangane nazvo. Tirikunzwa page kuti tine munyarikani wedu wekutanga Stabile De wamakadi yenyu veheu Zimbabwe Trust. Hello.
Supreme makadi womakadi murese. Hello.
Aiwa tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu. Tinonzwa kuti imi mune zvirongwa zvamuri kuita. Zvirongwa zvipi izvi? Nekuti tatiri kutaura nechimwe chamanga makaita kumasvingo tiitsanangurewo nyanya muchishanda nemadzimai panyaya idzodzi dzemirishonga.
Okay, tinotenda. Isusu Zimbabwe Trust tichikushanda nemapoka emadzimai akazvimirira ega ayagara ari mazvikwata zvemadzimai anobva kuzaka kubhikita nekugutu agara achizviitira zvinhu pachizvavo semukando, kutamba maraundzi, kusakurirana, kuita maprojects pachizvavo. Saka takaona madzimai aya tikavatsvaga tikavatrenawo kuti vakwanise kuenderera pamberi nekukurudzira nyaya dzekubudirana pachena dzatinoti dzesocial accountability nenyaya dzedemocracy negovernance. After tava madzimai aya ari kufamba achikurudzira vamwe vavo kuti vawanire vachinopindawo munyaya dzezvematongerwo enyika, vachitora mapozisheni epamusoro, vachikurudzirawo mamwe madzimai kuti avhote, vachirongawo musangano yekusangana nemaleaders avo vanovanwa vakavhotera pamwe macampelers, maMPs, matraditional leaders vanoona nezvekanzuru, vachitaurirana kuti zviri kunetsa munzvimbo dzavo zvii, yatinoti interface meetings, kuti vataurirane kuti zvii zvibudiriro rinoda kuitwa muarea and nezvii zvimwe zvaiitwa nevatungamiriri izvezvi zvavanga vakapromisa pamaelections a2013. So mamwe matambudziko ari kusangana nemadzimai ndeekuti mapato emadzimai atiri kushanda nawo ndeevanhu vanobva kumapolitical parties akasiyana, machechi akasiyana mucommunity, asi pavanongotanga kuda kubvunza rudza vatungamiriri panyaya dzezvinhu zvavakavimbisa kuita munzvimbo zvine chekuita nebudiriro, zvinhu zvacho zvinobva zvanzi programu yamuri kuita ine chekuita nezvematongerwo enyika. So paprogramu yavari kuita izvezvi yekukurudzira madzimai kunorejista kuvhota nekuparticipata maelections, vari kusanganawo nemachallenges ekuti machioneka kushungurudzwa kudhara, like around nyaya yeBVR pamadzimai ari kutoudzwa kuti mungaenda unovhota chaona kuti muri kunovhotera pati, but isusuzvinobve ramba chivakurudzira kuti vakwanise kuramba vachingoenderera mberi nekukurudzira vamwe vavo kuti vakwanise kushinga nekuudzwa kuti zvinhu zvacho zvinenge zviri zvekunyepa, basi nyaya dzekutyisidzirwa kwevanhu dziriko.
Momboti nechirungu de kune avo vasinganzwe rurimi rwamai, tell us about this program that you are having, because we understand that women from Masvingo actually came forward from different parties discussing their fears, and some of them were saying, okay, we live together as neighbors, but as the elections draw near, they are now fearing each other because one might be MDCT, the other one ZANU-PF. But, you know, as the elections now come to a close, you know, near, people start, you know, displaying their or taking out their clothes. They're fearing violence. Tell us a little bit about that. What programs do you have?
Okay, Youth Zimbabwe Trust is carrying out a community accountability program in Masvingo, working with women from Zaka, Bikita, and Gutu. These women are already established safe spaces for women from diverse political and socioeconomic backgrounds, working together to build peace and demand social accountability from duty bearers. The women have received training from Youth Zimbabwe in governance, good governance, democracy, and social accountability, and also how to mainstream peace building. The women have carried out several community engagement initiatives that include community interface meetings and also door-to-door campaigns, raising awareness on the need to promote peace and mainstream gender issues, and also encourage other women to go out and vote. And last week, these women engaged in door-to-door activities where they've been engaging other fellow women in their safe spaces, the home area, just raising pertinent human rights issues, and also encouraging them to go out and register to vote. Mm-hmm. But some of the issues that the women have raised is the issue of intimidation from political party activists, and also limited opportunities to interact with duty bearers. As you know, most of the political arena is dominated by men. Mm.
Okay, please hold on, stay on the line, PJ.
Yeah. We are Columbus in the Belena.
No, I can't.
I want to let you know it's Stabile. I would have thought you would have known you are Kuluma. I won't say none. Ustabile de Walapo, we Kuluma, Wensha, and you saw AA Hill Zimbabwe. We will lapo we Kasisa, Moshelo, Abalusun Leo, Emma Winnie, we Pikita. Lago kutu, Emashingu. Iye, Emashingu. Lapo ge, abasebe butani, se, ababutani sakona, o mama, ukuti bazi ngete, bangetani. Bangetani, lapo behelwe lutubo, lusha gela, kulungaba ngelwe zombu sazwe, lungaba ngolose mizi ni kona lapo, abashala kona. Iko ge, ubefasi sukutena nana, kuba lotu lapa la lapa ya ika kulukutu wage, sizimiseli, ukuti sikutazani njengu wabu mama, ukuti lati ili zuletu lizwagali.
Tombo tzoka kwa muri Miss Dewa, kuti pane jume zvamuri kunzwa here zvirikubva kune madzimai. Nyanya panyaya iyoyi yekushungurudzwa nemhirizhonga vakatarisana nesarudzo dzegore rinouya.
Okay, mukatarisa, I think challenge rinonyasangana nemadzimai inyaya yekushungurudzwa kwakaitwa vamwe vavo kudzara kubvira na 2000, 2001, 2005, 2008, 2013, even up until now. Vanhu vanoramba vachingorekodha macases ekushungurudzwa kwekushungurudzwa kwemadzimai. So izvozvi zvipane nyaya yekugoverwa kwechikafu. Mukatarisa kazhinji madzimai ndiwo anonyanya kutambudzika nenyaya yekuti vopa mhuri chii chekudya. So mukatarisa magoverwo akaitwa chikafu nematraditional leaders madzise nemasabhuku, vanhu vari kupiwa chikafu zvichienderana nekuti uri kubva kupolitical party ipi. So at the end madzimai anopedzisira akuchuza kugara mudzimba dzavo nekuti vanenge vachiziva kuti vakasapota party inenge isingafarirwo nevari kupa chikafu vanozopedzisira vakunyemwa chikafu. Ndofunga mukatarisa zvakare pane violence dzichingorekodwa mu2 weeks dzisedzadarika dzevanhu vezano vachirovana pache zvavo, dzevanhu vezano vachirovana nevanhu veMDC. Zvinhu zvakadaro zvinoita kuti vakadzi futi varambe vakuitwa kutya kupinda munyaya dzematongerwo enyika. Ende tikatarisa violence futi haingouya pakukuvadzana nekurovana. Mm-hmm. Inouya futi psychological, emotionally, kungotyisidzirwa kwevanhu yatinoti harassment neintimidation. Inoita kuti munhu asatombobe kana kubuda kuenda kumarali kana kuenda kunovhota. Mm-hmm. But mukatarisa futi vakadzi vanoparticipata kuita macouncil as my MPs vashoma nenyaya yekutyisidzirwa. Chese seZimbabwe tikuramba tichingodzokera macommunities tichiengedza vacho vari involved nenyaya dzeviolence, matraditional leaders, mayouth nemapolitical party leaders kuti vawanikwe vachida kupromota nyaya yerunyararo. Like izvozvi pane kampeni yatiri kuzana, national peace campaign yedu, yekukurudzira vanhu vese vari involved nenyaya dzemaelections kuti vavhote vakampeni nekunoregista murunyararo.
Mhm. Aiwa, tazvinzwa chokwadi zvamuri kuita. Mombo bata makadaro tine mumwe munyarikana apinda pachirongwa. Nhare dzavo dzinoti netsei saka ndafara chaizvo tsakwanza kuvawana. Amai honorable Matile nganditi PJ, you can take her.
Yeah. Siyakwamukela nkosikazi kuhlelo lwethu.
Ngiyabonga. Sekubonani balaleli.
Yeah. Lokhu esilalo udaba lolu olodlakela oluqondiswe kwabesifazane labo abasele siba lezifiso zokuthi bangene kwezombusazwe, kungaba ukuncintisa, kungaba ukuyabhalisa, bathi bona emihlanganweni enziwayo ezindaweni ezehlukeneyo kukhanya lokhu luvela udaba lolu olokuthi abesifazane bayesaba kungenxa yodlakela oluke lwaqondiswa kulabo abazame ukuncintisa kuqala ngaphambilini. Kuyokuthi lolu khetho lokho belokwesaba ukuthi kungaba lodlakela oluqondiswe kibo. Lina-ke likubona njani nkosikazi?
Ngivumelana ngakho konke, ngazo zonke izi ama-problems ahlangana labo mama. uma ngifuna ukungena kuze umbusazi noma even ngifuna ukuphonguseke endlini ukuthi mina uthando lami ngoba ukuthi sifikele iphathe nje nje ngoba civil politics zethu lapha kweZimbabwe zivele nga ngakhuluma ibala lokuthi politics umba ngazi vele elinye lakhona elimele lilandele lithi lona kulokudlalela nxa kusenza okumbangazi mina isisebiso sami sokuqala ngesokuthi ngabe siyabenzi ama-political party leaders wonke laba ababusayo nalaba abakhankasayo ukuthi khona aba-opozayo ukuthi sibe sikhuluma sikhuthaza ama-supporters ethu ukuthi sikhankase ngokuthula kodwa hhayi asizwa leyo message directly coming from ikakhulu ibandla leZANU-PF.
Yeah. So kwenziweni ke nkosikazi ukuze zifezeke izifiso zenu lezi elizikhankaselayo ngoba phela kukhanya ngani kusemqashweni.
Kusemqashweni kakhulu esingakukhuthaza bomama ithi khona uduwo esikhangelane lalo emele lukhangelane labomama ikakhulu. So kutho ukuthi uduwo abantu ozokuthi silungise ilizwe lethu uduwo obele ukuthi imbokodo omama basibone babone ukuthi sibasebenza kuhlanje kodwa mina lami ngifuna ukuthi ngithi siyawababaza amabandla esingathi ngama-civil society organizations abazimele bodwa abakhuluma ikakhulu ngethi daba zedlakela njalo babe lakho ukuveza ukuthi iparty le ichaye abantu bethi leyana ngoba singathi sigiziyo i-name and shame but lokho sekhe sikwazi ukuthi laba abanye nxa bangabona ukuthi izinto sezizabhedela gijima baqalise ngokutshaya abantu but kuyadanisa kakhulu ukuthi sibe labomama be-exclude i-politics of exclusion ngoba ngaso kunjalo omama siyabaleka ngoba sikhangele imuli njalo ukuthi nxa mina ngiyehlekelwa ingozi abantu abami sebesala bodwa abantu abasebesala bengelamuntu obalimukayo so siyabe sicela sicelisisa kulabo abangena kwezombangazi ukuthi abantu abalwela impi yenkululeko balwela khona vele ukuthi sibe nokukhululeka sikhetha esikufunayo sihlezi kwelakithi kungela dlakela udlakela ngabe lwahamba kudala ngamadiwa kodwa-ke kukhanya engingazathi imikhuba yamakhiwa ababeyenza ekusitshaya lokusibopha thina esangena embusweni sivele empini lathi sesikwenza khonokho it's very regrettable akulunganga.
Yeah. Might have to switch to English, Mav.
Maybe Honorable Mrs. Matilenga, if you just give us in brief, what is your party doing to educate women on their rights, especially when it comes to violence? And, you know, because we are likely to see voter apathy as women fear for their lives. What are you educating them to do?
We are simply talking to our members about a non-violent process, but we know very well that our members are normally on the receiving end. Mm-hmm. However, we emphasize that we would like a peaceful, fair, free and election. And one of the preconditions to have that kind of an election is that people be allowed to freely campaign for parties of their choices without being coerced, without being forced by anyone, or being violated by anyone if they try to exercise their rights.
Mm-hmm.
As you know, our politics in Zimbabwe has always been associated with violence, and it's a regrettable situation. But we, as players, just continue to ask our members, to call on our members to be brave, to be strong, and also we continue to be very supportive of those organizations that are prepared to monitor violence, name and shame, and even publish incidents of violence, including names and places where this would have happened.
Mm-hmm.
We also urge our members to report these matters to the police in as much detail as possible if anything would have happened to them in terms of violence.
Mm. Aiwa, tinotenda mai Mativenga, mai Mati, muramba makabata makadaro, tininge tukunzo, tina honorable Tabitha Khumalo, tokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Ndinotenda.
Ehe, manzwa wapo, vamwe vari kutaura, tukunzo, kuti madzimai vari kuti vari kutya, tichitarisa nyaya yesarudzo dza 2018 kuti kuchange kuine mhirizhonga. Imi seMDCT zvizva muri kuita kuedza kutidzidzisa madzimai kodzero dzavo, uyezve kuti vasazowanikwe vachiregedza ivo kuenda kunonyoresa kuvhota neiko kuvhota kwacho vachitya mhirizhonga.
Isusu sebato reMDC rotungamirwa nababa Tsvangirai. Tagara isusu ya on record kuti nyaya yemhirizhonga hatiidi.
Mm-hmm.
Nemhaka yekuti mhirizhonga haivaki musha.
Mm-hmm.
Vatevedzeri vedu vanozviziva izvozvo. Pari zvino ndichitaura kudai, maprovinces ese muno muZimbabwe, vatungamiriri vedu vari muground.
Mm-hmm.
Utaudzana nevatevedzeri vedu nezvizvarwa zvemuZimbabwe kukosha kuti vano register, uyewo tine programu yatatanga iko zvino yevechidiki.
Mm-hmm.
Patiri kurudzira vana mai kuti berekai vana.
Mm-hmm.
Muende navo kana makutondo no register kuza tugadzira future yevana ivavo.
Mm-hmm.
Saka pari zvino tiri pa ground kukurudzira izvozvo.
Mm-hmm.
Hongu mhirizhonga iripo, tese topana kuziva kuti tiri kurwa nepati yagara yakajaira kurova vanhu.
Mm-hmm.
Asi nguva yasvika yekuti chero tikachema sei ndozvavanoita, asi tikabatana sesvinga toramba mhirizhonga iyoyo.
Mm-hmm.
Tichibva kunana sabhuku, kunana chifu, maho veterans, ivo vechidiki vacho ivavo, kuvaudza kuti hongu mhirizhonga makatuma kuti muzviite.
Mm-hmm.
Asi ndimi muri kutambura, gadzirai remangwana renyu mumbosiya kurova vabereki.
Mm-hmm.
Mufungi remangwana enyu kuti moda kurarama upenyu hwakadii, moda kurarama upenyu hwokutambura, moda kurarama upenyu hwengozi, moda kurarama upenyu famba muchirova vabereki here.
Mm-hmm.
Kwete nemuwo moda kudya nyika nerutivi. Kuti midye nyika nerutivi, nguva yasvika kuti muende nevabereki unorejista.
Mm-hmm.
Ndoshoko rati kuparidza iroro.
Aiwa. Mm-hmm. Mumbobata makadaro PJ, tisati taenda, I think tine vanyarikani vari kuNew York, tiri kuedza kuvabata. Ndiri kunzwa tinenge tinavo in 2 minutes, I'm not sure kuti vapo here. Asi hanzi. Yes. Vapo.
Hai, haba asigezo.
Okay.
Ye, nga kubega lawe nkosaza na Makumali.
Ye.
Ye, so ube le mihlangano etile, le mihlanganiso ezithile esezisungule imikhankaso yokukhuthaza omama ukuthi basukume lonyaka kukhetho lwethu oluka 2018. Kube labe hiyo Zimbabwe kade belo mihlangano nje ngasemashingo. Kodwa ke okuphuma emhlanganweni eminingi yona leyenziwayo ngabe ngizinhlanganiso lezi ikuthi abesifazane sibe lokwesaba okukhulu ukuthi bangene kwezombusazwe ukuthi bahambe bayibhalisa. Linake njengebandla le MDCT liyenzani ukuze likhuthaze omama ukuthi bring aside.
Tina njenge bandari mdisi ilikokela mbaba utwangirai. Esikwenza yu kubo mama ikuti silo mkankaso wetu ukuthi siya kubo mama ukuthi ababeleta abantwana bahambe baye register. Khonapho sibakhuthaza ukuthi babeleta abantwana baye register. Siyabatshengisa ububi lobuhle bempilo esikiyo kathesi. And iningi labo vele kasebatshengisa yibo abasitshengisayo ukuthi umntana useqedile university usehlezi ngekhaya utshona ehlezi ngaphansi kwebridge. Yebo naye kulokuhlukuluzwa ukukhona kwabantu ukuthi bayethusele isiphesana abesifazana ngoba siyakwazi ukuthi njengoba isifazana nxa sesifika isikhathi sokudla ngendlamu amabandla aphikisa ikakhulizano bandise ukuthaya omama babambe amarepu iningi babo bashiya sebezele umkhuhlane wengculaza. Kodwa esikutshoyo yikuthi singaze sikhale okunganani akunamhla sikhala ngokuthi izanu ilodlakela. Sesikhuthaza omama ukuthi bangene kuZulu baxoxisane nama-veterans abayibo abaqalisa futhi besetshenziswa ukuthi batshaye abantu. Baxoxisane nabontanga bebakhombisa ububi bokuba lobudlwangudlwangu inkanakatha ikakhulu indaba lezi zengozi. Sikhangele njalo ukuthi laba bantwana yebo naye ngesikhathi ababekwenza babesesesikole iningi labo. Iningi labo sebegraduatile baleziphupha sebezinamathisele emdilini ezindlini bahlezi ngaphansi kwama-bridge. So sihamba sibabuza umbuzo ukuthi okuqakathekileyo yikuphi ukuthi ukhombe ngaphakathi ulwele ilungelo lakho lakusasa kumbe wena uyetshaya abazali bakho abazama ukuthi bakulwele lelo lungelo. So yikuthi ukukhuthaza uZulu iye kuyesabisa sivili kodwa isikhathi sesifikile ukuthi siqhinye amalogwe. Ngoba lapha uma singasaqhinyanga la malokhwe sizakufa indlala hathi ukutshaywa kakhona. So ukutshaywa ukufa ngendlala ukufa ngokutshaywa kuyafanana
ukufa
yibambana.
Yeah. Eh wathi ngoba umlomo khona lapho
akunanto engasehlula abantu laba.
Honorable Khumalo, just one minute, we are going to take Honorable Nyasha Chikwinya, who's here in New York at the United Nations, and we'll come back to you. Please hold on, because they are in meetings, they're in between meetings, so we just wanted to get her on the program, then we'll come back to you. Hello, Honorable Nyasha Chikwinya.
Yes, I've just been joined by Madam Mujuru. She's already in the room with me.
Oh, good. So we have two for the price of one.
Yes, and then I understand Honorable Kupe will be with us in a second.
Okay, great. So, Tita Ureo kuti mafambirei kubva kuZimbabwe parizvino?
Tirikufara kuti tiri kuno kusemadzimai. Takabatana chitaura nyaya one ye network for African women. And in particular, what we need to achieve takumusha as madzimai.
Saka muri kuona muri kutambirwa sei zvii zvamuri kuunza imi seZimbabwe?
Tinongotaura sei one word nedzimwe African countries kuti bora mberi nenyadzi madzimai. Right. In all aspects of empowerment, in politics, decision making, right, mentoring vafana kuti vakwire vakasimba. And also ensuring kuti at the top, at the helm of a political arena, madzimai aripo. Nekuti kana tisiripo hapana nyaya, tiramba takangorohwa pese nepese. Panotaura kuti madzimai ane power kunge tiri decision making positions. And until and unless we have power in those decision making positions, zvinotinetsei. So zvinoda kuti tigadzirire spiritually, mentally, physically, and otherwise kuti inge tiriko. Even financially we need to have the stamina to stand the political arena. If they madzimai, takatarisira kuenda kuma elections isusu 2018.
Honorable Chikwinya, mabva manyatsotaura chaipo patiri kuda nekuti nhasi hurukuro yedu yatiri kuita panapa inyaya yemhirizhonga. Madzimai vakawanda vari kuti vari kutya kuuya kwemaelections a 2018 amataura aya nenyaya yemhirizhonga. Imi semumiriri weiyoyo ministry yemadzimai, zvii zvamungataurirawo madzimai panyaya iyoyo yemhirizhonga? Takatarisa
Section 17 yekoshini yedu iri kuti 50-50. Saka patida kuti ma constituencies atida kutora semadzimai ndi ati tichibvumirana tese. Iwo ana mai mujuru wacho, ana mai kope wacho, tofamba neone way kumapati kwedu kuti masisi edu ndeaya. Tisopinda ikoko kusemadzimai. Saka tirisega semadzimai ndakaona tisingamboti mhirizhonga. Patinosangana nepa nevarume ndopatinotanga nyaya. Ameno tichabvunzawo mai mujuru wari pano, tichabvunzawo mai kope wari pano pakuti takamira sei. Asi isu tiri kuno tichizvitarisa tionawo dzimwe nyika dzakazviita tinoona tichikwanisa kubudirira. Tikangobata izvozvo topinda arena tine one voice kuti munomu abuda tatine kuda mudzimai.
Aiwa.
Takabatana naye kuno.
Tapanzwa ipapo.
Ndiyo iripo munomu Africa and around the world. Legrandi kupe kuna mai mujuru.
Okay.
Yeah. Mazvita henyu.
Aiwa tinoti
ini mai mujuru. Kuno zvechokwadi tina minister ve women affairs vari pano mai Chikwinya. Tina deputy president ve MDCT madam Kupe vari zvakare member ye parliament. Munoziva kuti ndivo leader we house ve ku opposition parties ku parliament. Asi regai ndikutaurirei kuti zvatasangana nazvo kuno zviri kuenderana nezvatiri kuitawo kumusha. Kuti isisu tiri kuedza kuti aiwa semadzimai tinofanira kushanda pamwe chete. Tiratidze unhu hwedu kuti tiri pamwe chete. Iye zvino kumusha ikoko ndofunga makanzwa kuti nyangwe isu semadzimai takati tinofanira kunge tine hashtag yedu yekuti tishande nayo. Nevana vedu vechidiki vechisikana vane yavo hashtag yavari kushanda nayo. Saka zvikuru kuru zvatiri kuda ndezvekuti isu samadzimai tikarwa hapana chinogona kuitika. Tarisai nyangwe kune mhirizhonga dzehondo chaidzi. Vari kutambudzika madzimai nevana. Vana baba vanenge vari ndivo vari kuridza futi vari kuita sei. Pakupera kwezuva vakudana baina nevana kuti vavabatsire. Isiri kuti isisuka nokuziva kwatinoita nekurwadziwa kwatinoita. Tikanyatsonzwisisa tikanyatsonzwanana zvimwe zvese zvatiri kurwirana nazvo izvi zvinenge pasina chiro chinenge chiripo. Isu semadzimai ngatibatanei nokuti nyika madzimai. Kubva panodiwa chinhu chese chese chirombiro yacho mudzimai. Saka regai ndimbokupaiwo kuna mai Kupe vakudze.
Musati maenda mai mujuru. Tichida kunzwa panyaya yemhirizhonga nokuti ndoiri kunetsa madzimai akawanda. Musati maenda, imi sebato renyu zvii zvamuri kutaurawo madzimai in terms of nyaya yemhirizhonga?
Isisu kubato redu reNPC ndofunga munongoza kuti tiri kuparidzira kuti tinoda runyararo. Bato redu haridi zvemhirizhonga. Tofunga makatanga kuona mese mukavhunduka muZimbabwe maona tanobatana neMDCT kugweru. Maona tabatana neMDCT chikurukura kuti chatiri kuda kuti titore nzira yatingatora nayo kuti tigadziridze kufamba pamwe chete inzira yerudzi iya yatinoti MOU. Iyoyo hazvitinese ndofunga taive kufeminerizi mutsuno uyu tiina vasikala. Muchitoona munhu akasununguka kutaurawo pamusangano wedu akasike kutanga kundiona ndiri kumisangano yekunze kwenyika yemunyika medu namai Kupe nyangwe namai Priscilla Misa Erambwe Mushonga. Nhasi tina mai Nyasha. Chatinongotarisira ndechekuti misangano yedu isafunge kuti kana takagara vanhu vatengesa. Tinotozivana matongerwo nyaya dzezvematongerwo enyika hapana mutsva pautati hwedu. Kuti uyu ndewekupi uyu ndewekupi zvinokanganiswa nevava ndezvipi zvinogonekwa nevava ndezvipi handizvo zvatiri kutaura nhasi uno. Chatiri kutarisa ndechekuti mudzimai nemwana. Mudzimai akati kumwana wake handidi kuti unorova vamwe vana ukanouraya ikoko ngozi iri kuya kumba kwangu. Mwana haende. Akanopopota kune murume ukanouraya ikoko ngozi inoya kuzonetsa vana vangu. Munoona kuti murume haende. Taakudawo zvematongerwo enyika zvinoitwa sezviri kuitwa kune dzimwe nyika dziri mhiri. tibatane tishande pamwe chete.
Mhm, aiwa tinotenda. Thank you so much. Mutipe henyu kuna honorable Kupe.
Ah, good. Nokuti avatoda kuti vakulume chaizvo.
Ehe, takatova mirira vakamirirwa na PJ pana pa PJ honorable Kupe is coming.
Yes, yawamukela kuhlelo lwethu Makupe.
Hayi ngiyabonga kakhulu.
Yeah. Woti fahla fahla lawe ngamafichane ukuthi lihambeleni sibili uhambo lwenu lolu elomhlanganeni owase New York. Kuqala.
Yeah, lapha sihlangene njengabo mama abavela iAfrika yonke jikelele. Sizokhuluma ngoagenda 2063 noagenda 2030 owama sustainable development goals. Lawana awangenela ama MDGs. Lapho esikhuluma ngezinto eziningi ezokuthi omama kumele ukuthi bakhangelwe okufana labo baba sina esikhangelele ukuthi sifuna ukuthi ngakhangela kuexecutive kucabinet uma sesivotile njengabo mama nje basivota sibaningi sifuna ukuthi kube le 50-50 kucabinet lapho kwenziwa khona ama decisions sibuye eparliament eZimbabwe lingakhangela okulama members of parliament angu 210 ama constituents sifuna abangu 105 abe ngabo mama njalo sihambe kuma council siyenza njalo njalo so sihlangene lapha sithe gwaqa njengabo mama ukuthi sizokukhuthaza ukuthi njengabo mama kumele ukuthi sisupportane kumele ukuthi omama bavotelwe labo bangene eparliament babe ngama ministers babe kuyo yonke indawo babe kuma local authorities lapho okuyizwa khona ama decisions ngempilo zabantu yikho sikukhangeleleyo njalo sibuye kuzokhuluma ukuthi into yokuhlukuluza abantu ngesikhathi sama-elections ayifunakali kumele ukuthi abantu uma besiyavota bavote bekhululekile kasifuni ukuthi omama behlukuluze betshaye kumbe bephosele itiyegasi sifuna ukuthi wonke umuntu kathesi njengoba likwazi ukuthi sizabe sirejista kutsha iZimbabwe ekuthiwa ku-biometric voter registration sifuna ukuthi wonke umuntu oneminyaka ekwelithumi othezi kweminyaka engu-18 ahambe ayirejista njengevoti ukwenzela ukuthi ba-exercise ilungelo labo lokuvota bavotele uhulumende abamfunayo bengazange bahlukuluze.
Ye, nxa siqathanisa lasekhaya nyakuzwa elizwini lakho ukuthi ule dlavuzane esibili okuzwileyo kwamanye amazwe ase-Afrika njengaboRwanda ngizwa kuthiwa kulabesifazane abaningi edaleni lephalamende. Nxa uqathanisa laseZimbabwe linake selihambe indima enganani?
AbeRwanda sebephambili yithi kachana ngoba sebele more than 50%.
Yeah.
Zimbabwe kathe siku 30%, siku 32%. Kungayisibo mama labana bangu 60 abasakwayo ngabe vele sihloko sikuma 20-something%. So sithi thina kumele ukuthi siyenze njengabo Rwanda. Ikho sithi ama constituents angu 210, angu 105 abe ngabo mama. Singenza njalo uzathola ukuthi iphi sizayithola. Ayisiyonto enzima, ayisiyonto ebuhlungu. Kumele ukuthi obaba esisebenza labo bavisise ukuthi omama yithi esibaningi ukwedlula bona obaba. Sothina njengabo mama sithi hayi kasidima nje okuningi. Sithi kakube yi-50-50.
Lisuka emabandleni ehlukeneyo khona lapho libathathu. Selibona ukuthi selibe lengqubela phambili yokusebenzelana kwabesifazane abamabandla atshiyeneyo.
Kakhulu because thina njengabo mama ungakhangela even eparlamente silokuthiwa i-women's parliamentary caucus.
Yes.
Sisebenza ndawone nxa kubuya ezitheni zabo mama sesavumelani ukuthi ipolitics kafisa ke nineceleni thina sifuna ukuthi umama athuthuke umama abe lenguquko umama abe lokudla emzini wakhe abantu abakhe bethole imisebenzi umama abe lempilo enhle yikho sikukhangelele njengabomama okwepolitics sithakasale laphana eceleni sibone ukuthi siyathuthukisa omama siqhubekele iZimbabwe yethu ihambe phambili kube lilizwe elihle onke umuntu azathakazelela ukuthi ahlalekile.
Ye. Unkosikazi Mathibenga uke wakhuluma lapho ukuthi engxenye kungaba lohlelo lokuthi likhulume lina amabandla akhokhelwa ngabesilisa ukuthi bakhuthaze abesifazane ukuthi labo bathathe lezi zikhundla njalo babathuthukise yena ubona ngokwabo. Lina liyakwenza na ku-MDCT?
Thina siyakwenza ikho kathesi sibona sibhizi kathesi ukuthi sithi khona sifuna ukumobhalayiza omama abaningi behambe bayivote. I-constitution yethu sikhuluma nje kathesi siyakhuluma ukuthi akube ne-50-50. Sike saba le meeting esibe la isilo president uTsvangirai wavuma ukuthi kathesi bazabona ukuthi bazayenza yonke into okumele ukuthi yenziwe ukwenzela ukuthi 50-50 liyana ibe khona. Ngile themba lokuthi uma sisiya ku-election yizo zinto abazazikhangela ungakhangela i-template yethu futhi
ekuthi ama candidates azakhethwa njani uhleliwe ku template ukuthi khona omama kumele babe yi 50% khona phansi so kumele ukuthi sikwenze khona lokho bavuma bazicommit ukuthi bazakwenza
yeah. PJ, very interesting. Their contribution from those that Zimbabwe's most powerful women.
Powerful women, right?
So
there.
Please hold on. We're coming back to you. I know you want to leave. You've got other commitments, but we have a caller. We have Laureen from New York. I know, Laureen, I've met you here in DC during protests and things like that. Tell us what's your view you've just had from Zimbabwe's most powerful women as we speak right now.
It's very exciting to be on the same platform as Zimbabwe's most powerful women, and we really look up to them. And as a woman in the diaspora, I'm very, very excited by all the women's groups on the ground that are working to canvass the votes and to promote women's issues. It's been long overdue, and I think that's going to – it's waking a lot of people up. And that's why, you know, there's reason to even fear violence. It is actually disheartening, the reports that you just quoted, showing that the majority of women are fearing violence. And the fear is genuine, as we are dealing with a government that has dismally failed in all aspects and wants to suppress the people.
Mm-hmm.
So it will be good if we can collectively come up with strategies to alleviate these fears within every woman's groups. I mean, I'm talking about she votes and her votes, coming up with a collective strategy of protecting women, because I feel that this election is very important. We cannot afford to lose. We cannot afford to not vote.
Mm-hmm.
So we have
Sister Lorraine, maybe mukakwanisa munogona kuvunza vari pafona va Zimbabwe va madzimai epamusoro emuZimbabwe mawana chance wo makwanisa kupinda pachirongwa. Taurai vamuruda kuvunza mova mataura navo zvino.
Zvamuda kuti muitirwe imi sevanhu kadzi vari mudiaspora.
Isusu tachida mukana wekuvhota.
Mhm.
Wekuvhota tirikuno. Tine vazhinji, a few who can come and vote and register to vote kumba and go back and vote. But it's not everybody. Let's be realistic. It's not everybody. Most of us are sustaining families. Tine urwere kutumira mishonga.
Ata zvinhu kwachirega chipindure shama.
Ai wapindura henyu.
Nyaya yakochacha yatanzwa pandeye diaspora. Nyayo ngainokurukurwa zvakapeteseswa tasvika kumusha kuti wetiwee takabvako kune vana vati nesuwo tiri madzimai anoda kuvhota nesuwo tiri madzimai anoda kupinda muzvigaro ehe saka vanoda kupinda muzvigaro ngavo yekumusha vanoda kuvhota regai nyaya inokurukurwa iyoyo chipiriguda chibatana panyaya chokuti takanzwa chemo ichocho tinodaira kuti haisi nyaya ingareme maningi iyoyo kana tikaikurukura takabatana saka tiri kuti regai tinoishanda kumusha inyaya yambotaurwa yataurwa zvakare haizi nyanyowa nyaya maico inyaya iri kushungurudza vakawanda miriyoni dziri kunze but regai tinoisimudza nekuti kanyange kuno kwatiri yasimudzwa futi kuti saka vari kunze vachavhota sei saka tiri kuti vari kunze vaita chichemo chatanzwa semadzimai tiri kuno regai tichitakuririndera chokumusha tangobatana izvozvo tozwa kuti totambirika sei nekuti apa isiucha panapa kunorwa kutaurwa zvemapuratika hakuna kutaurwa nyaya dzemadzimai saka atasvika kumusha inotamminisa noti ndakauya nenyaya yemadzimai
tisakangandeka maichikwinya kuti tiri kutaura nyaya dzemadzimai idzodzidzi hadzina padzakasiyana nenyaya dzemhuri haisi kudurwa zvaikunzi mhuri asi vari kuziva kuti tiri kutambura ipapa kana mhuri yangotambura nenyika yatotambura saka zvo zvatiri kudzidziswa kuno nevanotaura nyangwe chifrench nyangwe vanotaura chiarabhic vekunana egypt nyangwe vanotaura chirungu sesu vese vari kungotaura nyaya yakangofanana kuti mudzimai akatambura mhuri yatambura saka tiuda kuti mudzimai panoitwa chisungo pega pega mudzimai anofanira kunge aripo asisi kuda kunzwa kuti varume vaita zvisungo uko kusango kwavo uko vongoya vongo zvindinyikidza pamadzimai aiwa tiri kuda kuti pazvisungo izvozvo madzimai tinge tiripo inini tiregai kuita zvekunzwira kure yaipadhuze oza ozani monke kukunani
vamakadzirira kungosenza kubika kudiaspora chimboyai nemari tiite basa iti
asi ka honorable Chikwinya kuti vanhu vazouya nemari vachibva kuno kudiaspora vari kudawo vhoti sekutaura kwaita Sisi Lorraine vari ikoko kunew york kwamuri kuti nyaya iyoyi ndo iri pamwoyo pemadzimai akawanda akabata nyika imomuno mudiaspora kuti aiwazve ehe tinoziva kuti pane zvakawanda zviri kuitika asi tiri kudawo kuvhota ngapauyewo futi honorable kupe vambokunuma
Yes, I think we are all very clear that our constitution is very clear in that every Zimbabwean, whether inside or outside the country, has the right to exercise their right to vote. So what is remaining is for us as a country to come up with systems on how diaspora vote is going to be conducted, because systems have to be put in place so that we are able to vote. So like what Minister Chikwinya said, when she goes back to Zimbabwe, she will make sure that when she articulates issues in cabinet, she will raise that issue to say, I think it is important that we consider putting systems in place so that come next year, everyone, whether inside or outside Zimbabwe, are given an opportunity to exercise their right and vote.
Yeah. Makumalo. Makupe ungakasuki khona lapho abakhuluma isiNdebele isintu labo bazathanda ukuthi bezwe uphendula umbuzo nalo ukuthi lenzani lina ukuthi sithole idiaspora vote
iya njengoba abantu bonke bekwazi ukuthi isisekelo sethu sombuso selesechine ekhuluma ngokuthi umuntu wonke weZimbabwe noma useZimbabwe noma ngaphandle kwelizwe bonke balelungile lokuvota osekusele ukuthi sifake imithetho yokuthi kuvota khona lokhu kuzayenziwa njani kudiaspora njengoba lizwile uminista Chikwinya ekhuluma kube ngaphenduka ekhaya uzafika kucabhinethi alufake uhlelo lonalolu ukuthi sizwile abantu bediaspora ukuthi bakhalele ukuthi labo babe yingxenye eyabantu abazavota sekungcono ukuthi kuse kuqaliswe kufakwe ama-systems lawana azayenza ukuthi abantu bakudiaspora benelise ukuthi bavote bengikhona ngale noma bengazanga babuya elizile ukuthi abaningi vele bathi kabasoze bakwanisa ukuthi babuye ekhaya sifuna ukuthi bavote bekhona lapha e-America lapha esikhona namhla sifuna bavote basebritane bevote beso-South Africa so zonke izinto lezi zifuna ukuthi kube le mithetho ezalungiswa kube nama-systems azalungisa ukuthi kuzayenziwa njani
Maybe honorable Kupe, before we let you go, I know you're all rushing to your meetings. Mongo today neshona kuti tanzwa chichemo chabva kuna Sisi Lorraine varimo mu New York kuti aiwazve isi tiri kuda nyaya ye vote diaspora vote munoti nazvo.
Isu tiri kuti isusu mutemo wedu wenyika unotaura kuti munhu wese whether ari kuZimbabwe kana utari kunze kwenyika ane kodzero rokuenda kunovhota saka zvasara ndezvokuti kugadziriswe mutemo yekuti kuvhota kwacho mudiaspora kuchabvuitwa sei saka vanzwa mumanzwa minista Chikwinya vechitaura kuti hongu ndazvinzwa chichemo chevi ndachinzwa kana tadzokera kumusha kana vasvika kukabhineti vatazosvika vechipira nyaya yacho kukabhineti kuti vanhu vari kuchema kuti ngavapuhwe mikana yekuti vavhote hakuchani kugadzirwa kuti vakazovhota sei kuita kuti munhu wese apuhwe mukana iwo
vachine nguva
honorable Chikwinya mochingoti 30 seconds mozotipa zvemai mujuru tovharisa kuti chii chamungakurudzirawo madzimai takatarisa nyaya iyoyi yeelection iri kuya
nyaya involvement yemadzimai mupolitics ndiyo iri kudiwa manje for us to achieve 50-50 or more zvinoda mudzimai wese kunge tinge tine one mindset
nguva dzadyanana chitipaiwo mai mujuru
vatiode 20 seconds
kwane biometric achitenda kunzwa kakuti hurumende inoti zvinonetsa biometric inongoda chero kwauri ungave kuTasmania ungange uri kucholocho ungange uri kana kumalipati biometric yakungoshedzera izvi kana zviri ndizvo zveiri pachokwadi munhu wese ngaabvumirwe kuvhota munhu wese ngaauya aite sarudzo yake
aiwa tinotenda thank you so much to all our valued guests who you heard right there from Amai Mujuru and Honorable Nyasha Chikwinya and also Honorable Tokozani Kupe. And we had earlier on Stabile Dewa from Hill, Zimbabwe. And we had also Honorable, yes, go ahead, TJ.
Amai Lucia.
Yes.
Thank you so much for contributing.
Thank you. Goodbye. God bless.
Bye-bye. And we also want to thank those who were live streaming with us. Sorry I wasn't able to read your comments, but thank you so much. I'm Marvelous Mflanga Nyahuye in Washington.
Mina Praxedes Jeremiah and Sita Spegate by Infana in the Village Side. Please.